This is VOA News. I'm Laurel Bowman. U.S. fell sharply on Thursday after addressing U.S. President Donald Trump failed to quiet concerns over the possible economic slowdown from coronavirus. The S&P 500 traded down 6.8% after a 15-minute circuit breaker, which temporarily halted trading at the New York Stock Exchange and NASDAQ. This is global investors fret over the coronavirus outbreak and its economic fallout. Nevertheless, in an AP interview, PNC Financial's chief economist Boucher says the overall economy is in a good position to recover.
If there is a COVID-19-related slowdown in the U.S. economy, it should bounce back pretty quickly given those solid underlying fundamentals that we had in February.
In his address, Trump announced travel from Europe will be suspended for 30 days as part of the government's response to the virus outbreak. AP correspondent Lorna Cook says the European Union has slammed the new antivirus travel ban announced by President Trump.
They disapprove of the decision. They said it was taken unilaterally and without any consultation at all. The other thing they say is that, look, this is a global crisis. It's not limited to any continent, and you have to cooperate rather than just take unilateral action.
Trump unveiled the travel ban in an address from the Oval Office Wednesday night. The ban blocks flights from 26 countries in Europe to the U.S. again for 30 days, starting this Friday, while accepting flights in Ireland. American actor Tom Hanks and his wife, actress Rita Wilson, announced they tested positive for coronavirus. Hanks and Wilson are in Australia to shoot a Warner Brothers film. A Queensland state premier said the Australian Broadcasting Corporation, the pair are being treated in a world-class hospital.
Eight people have been treated for coronavirus at this hospital and have been discharged in the past. So I'm very confident that we have world-class doctors that are determined to look after them and give them the best possible care.
This is the news. The NBA has suspended season until further notice for the coronavirus, the AP's Ed Donahue reports. Okay, we've lost that report for now. Authorities in southeastern China have ended the search for the victims of a collapsed hotel serving as a quarantine facility for coronavirus patients that left 29 people dead. At least 71 people were believed to be inside the seven-story building in the city of Guangzhou when the disaster occurred last Saturday. Two Americans and a British service member are dead, with a dozen more wounded after a barrage of rockets slammed into Camp Taji, a military base north of Baghdad. According to U.S. and Iraqi officials, the attack was carried out late Wednesday by militants using a modified truck and rockets. A U.S. Central Command spokesman confirmed the deaths of the two U.S. service members. A military official said the third fatality was British. A decision by Australia's High Court on Cardinal George.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali tshona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 12 2020. Tine hurombo vateereri nekunonoka kukupai nhau dzanhasi. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reZCTU rinochema-chema kuti musangano wanhasi weTripartite Negotiating Forum unokanzurwa isina kusumwa.
Vanga vane imwe commitment yavanga vainayo nhasi yanga isingavatenderi kuti vakwanise kuve pamusangano iwoyu. Saka neizvozvo tofambisa musangano uyu kuti iitwe neMonday.
Asi hurumende inoti musangano uyu hauna kubudirira nekuti sachigaro wavo anga asipo. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika vaBerry Ducker vanoshaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weTripartite Negotiating Forum kana kuti TNF wanga uchifanira kuitwa nhasi kuti uzeye nyaya yekuti mushandi wepasipasi munyika yose otambira mari hauna kuzoitwa sezvo sachigaro wemusangano uyu uye vari gurukota rezvemari vamutuli Ncube vanga vakabatikana. Asi munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaJafet Moyo vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti vanga vasina kusumwa nezvechikonzero chekuti sei musangano uyu usina kuzoitwa.
Ichokwati kuti musangano weTNS waifanira kuitwa nhasi hauna kuzobudirira. Aisiwo wega wakanzurwa kana watadza kuitwa. Taifanira kuva nemusangano weTechnical Committee wokugadzirira TNF. Ndiwo vakatanga kukanzurwa. Hatina kupiwa zvikonzero. Asi tamuka tichinzwa kuti kana taona matsamba atamuka tichitaurirwa kuti musangano waifanira kuitwa nhasi kusina musangano wakuzoitwa musi wa16 svondo rinouya. Hapana zvikonzero zvapiwa, hapana tsananguro yapiwa. Tangangonzwa chete kuti hakusina musangano uchaitwa zuva ranhasi.
Maamboedza here kuvafonera kuti munzwe kuti zviri kufamba sei?
Taedza kufona. Zvinotikanganisa nyaya yekuti vanhu vari kucommunicator kana kuti vanhu vanouya nemashoko vanenge vari vashandi tingati below level staff kumaofisis ehurumende. Tsamba yazouya very late yanhasi kuti musangano uri musi wa12 yasainwa naPemsec. Asi patinoedza kuvabata vanenge vasingabatiki. Hatizvizivi kuti varipo here kumaofisi kana kuti pane pavaenda. Asi hatina kugona kukwanisa kutaura navo kuti tinzwisise kuti chikonzero chokuchinja nguva yemusangano vachiisa pavanodira ivo vasina kumbobvira vabvunza kuti iwo musi wa16 wacho pavari kutaura isisu tiripo here, tinowanika here, hatina mamwe maprograms here, hapana.
Munyori mukuru musangano revashandi reZCTU vaJafet Moyo vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Asi mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanoti vanga vasumwa havo nenyaya yekuti vaNcube vanenge vasipo. Asi vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti panoda kuzeiwa nechimbi chimbi nyaya yekudonha kwedhora remunyika.
Information yatinayo ndiye wakhathelwa nekuti minister anocheya chene parapo saka musangano wawo mukomusi weMonday mwa 16 March.
Imi muri kuwirirana here nezuva iri hapana hapo chakaipa?
Tichikuona chakaipa.
Tichitarisawo kudivi renyu remabhizimisi ndedzipi dzimwe nyaya dzamuri kufunga kuti dzakakosha dzinofanira kuti dzitariswe nemusangano weTNF uyu nechimbi chimbi?
Pane zvikuuya tanga tatapedzerana nhau yeminimum wage. Isusu takanga tichitaura kuti minimum wage inofanira kuita industry by industry, kuti sekta yega yega neNEC yayo ndiyo inotarisa kuti minimum wage ingakodzera muindustry imomo ndeipi. Vematrade union vari kuda kuti tiite nenational minimum wage yekungoti nyika yese minimum wage ndeyakati. Isusu semaonero edu angari kuti zvinogona kuomera vamwe mamwe maemployers nekuti maindustry haana kufanana masectors akasiyana-siyana. Akazvitanga tichipefeya zvokuti iti industry kuburikidza neNEC yatovonegosieta minimum wage yeko maererano nekutiwo vano maindustry yake iri kupefoma sei, iri kuomerwawo neikonomi sei nezvimwe zvakadaro kusvikira zvinhu zvagadzirika tichienda mberi takadaro. Saka ndiyo imwe nhau yatiri kufunga kuti inofanira kunge ichizotaurika.
Vashandi vanenge vari kuchema-chemawo nekuti dhora rinenge ranyanya kudonha zvakanyanya. Imwe nyaya yamuri kutarisawo here sebazi uye sedare remakurukota kuti poitwa sei nekuti vari kuti mari dzaakushaya simba?
Kuudza kuti pane system nyowani yaiitwa necommitty nyowani yaiitwa yekutraya kustabiliza foreign currency yakaitwa naminister of finance nezuro. Asi kuona kwedu tiri kuona kuti vanhu havana confidence necurrency yacho, ndo zvimwe zvekukonzera kuti idone. Uyewo kuti zvimwe zvisungo zvaifanira kunge zvichiitwa zvekudzikisa money supply nezvimwe zvakadaro hazvina kunge zvakafamba zvakanaka, saka currency yedu kuramba ichidonha. Nao kana currency ikaramba ichidonha zvinoomera vema.
Mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Nepamusoro pekuti leader wegovernment team anove minister of finance Professor Mthuli Mube vanga vane imwe commitment yavanga vainayo nhasi yanga isingavatenderi kuti vakwanise kuve pamusangano iwoyu. Saka neizvozvo tazofambisa musangano wayo kuti uitwe neMonday next week. Tatsvaga date riri pedo pedo kuitira kuti tisarasikirwa nenguva yakawanda.
Asi tichitaura nevatungamiri vevashandi veZCTU vari kutiwo vanenge vasina kunyatsopiwa chikonzero chekuti musangano uyu uendeswe mberi vachingoti vangonziwo waakuitwa nemuvhuro. Zviri kufamba sei?
Zvinogona kunge zvadaro iri maybe mistake yaitwa neoffice yeminister of public service labour and social welfare. Asi dai vanga vangobvunza kuti sei zvadaro vaide vaudzwa sematauriro andiri kuita yaya. Ndofunga tsamba dzekuudzwa kwavo dzinofanira kunge dzakabuda nezuro kana kuti nechipiri vachiudzwa kunzi musangano uyu hauchafambi semarongero atakanga taita. Chikonzero chaivepo chaifanira kuti vaudzwe ndi chikonzero chine udzamu nepamusana pekuti government inenge ichifanira kuve iri well represented musangano iwoyo ndi avo minister avo vefinance and economic development ndivo vanolida the government group musangano weTNF. Zvakare nyaya yatanga tichifanira kuti tizotaura inyaya inoenderana nekuti minimum wage inofanira kunge iri papi uye kuti mari yepasi pasi inofanira kuwanikwa nevashandi munzvimbo dzakasiyana-siyana zvichisanganisira zvakare vashandi vehurumende.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Aimbova mutambi uye murairidzi wechikwata cheHighlanders vaBerry Dacker vashaya mushure mekuvara kwenguva pfupi. Mwanasikana vavo Lorraine audza Studio 7 kuti baba vake vashaya mangwanana nhasi kumba kwavo kubaba Fields. Vadhaka vanonzi vakatanga kurwara nemusi wesvondo apo vaibva kune mumwe mutambo kunhandare Baba Fields, uye vanofungidzirwa kuti vakarwara nechirwere chekuoma mutezo. Chikwata cheHighlanders chatumira mashoko padande mutande racho reTwitter chichiti chakatyamadzwa zvikuru nerufu urwo, chikati chiri kuchema nemhuri yavadhaka nevamwe vose vari munhau dzemitambo. Chikwata ichi chinoti vadhaka vakatanga kurayiridza Highlanders muna 1986 vakakwanisa kusimudza mikombe yakawanda kusanganisira Independence Cup, Chibuku Trophy, Rothmans Shield pamwe neNetbrew Cup. Vadhaka vanga vava nemakore makumi manomwe nerimwe ekuberekwa, uye urongwa hwekuradzikwa kwavo vanga husati waziviswa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rakanzura musangano waro wechimakumi mana netatu weUN Human Rights Council nepamusana pekupararira kuri kuita chirwere checoronavirus. Mutungamiri weHuman Rights Council amai Elizabeth Teach Fesberger vati chirwere ichi chinogona kuvhiringa zvakanyanya basa rekanzuro yavo. Mapato maviri makuru anopikisa muMalawi aumba mushandira pamwe musarudzo dzichaitwa musi wa 19 Chivabvu. Mapato maviri aya, Malawi Congress Party neUnited Transformation Movement, ndiwo akaendesa nyaya yekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kudare repamusorosoro, zvakapa kuti dare iri riti ripe mutongo wekuti sarudzo idzi dzidzokororwe. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Nezuro, bazi reAmerica rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika rakasimbaradza zvirango zvakatemerwa gurukota rezvevasori vaOwen Ncube pamwe nevaimbove mukuru wemauto ava vemumiriri weZimbabwe kuTanzania vaAnselem Sanyatwe nekutyora kodzero dzevanhu kwavanonzi vakaita. Office yeTreasury's Office of Foreign Assets Control inoti danho iri rave kureva kuti midziyo yevaviri ava iri muAmerica kana kunzvimbo dziri pasi peAmerica ichabatwa. Ofisi iyi yakabvisawo pazvirango vaive nhengo dzezano PF vana vanoti varei Kaukonde pamwe nevashakabvu vanoti amai Shuvai Mahofa, amai Sitokozile Matutu pamwe navanaison Lovu, ichiti havachakodziri kuve pazvirango. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica rakaburitsawo gwaro rinoratidza kuti Zimbabwe ichiri pamusoro panyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rezano PF kana kuti director vatafadzwa mugwadi pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Tatanga nekubvunza vamugwadi kuti vanoti kudii nedanho reAmerica iri.
Zvinonyadzisa kuti nyika yeAmerica nekukura kwayakaita inoonekwa ichitekiteki kana kudzinganisana nenyika iri so far away, nyika yevana veZimbabwe vasina mhosva nemunhu, nyika yevana veZimbabwe yakarwiwa norusununguko nevanhu vanongozvigarirawo zvakanaka vasina kana dambudziko nemunhu. Asi America inowanikwa ichiparadza nyika iyi nekuda kwezvirango zveupfumi. Ende zvirango zvinouya panguva Deputy Secretary General weUnited Nations anga ari munyika yedu ino kunzi kweVictoria Falls, vachiti tingabatsirana sei nenyika yeZimbabwe kuti tiachize masustainable development goals. Nyaya yezvirango zveupfumi hainei nechekuita nekodzero dzevanhu, because kodzero dziri muno. Saka tinongoziva kuti hayo zvekodzero dzevanhu izvi kwangu vakungotawo kwemunhu anenge abatwa kumeso awanikwa, asi nyaya yavo haisi yekodzero dzevanhu, inyaya yevo. Zvakare mashoko ezvirango zveupfumi aya kwezera zvirango zveupfumi anouya nguva yekunge even veEuropean Union vanga vakatemerawo zvirango zveupfumi, vabvisawo zvimwe zvirango zveupfumi vachiti no, zvinotitaridza kuti hurumende yevamunangagwa nehurumende yezanupf yegavhumendi yekuZimbabwe iri kutora matanho ekugadzirisa zvematongerwo enyika, ekugadzirisa
zvoupfumi ekugadzirisa magariro evanhu munyika atingati mapolitical social and economic reform. Saka kuuya kwezvirango zveupfumi zvekuamerica zvinongotaridza kuti america inorarama kunzvimbo yayo yoga kwaisingaoni zviri kuitika nezvakanaka zvekuitwa navamunangagwa nekuda kwokuti havanei nezvakanaka izvozvo vatakatsamwa nenhau yevhu
ramaguhu munoti ine danho reamerica iti
patangira vamugwadi vaita kunga vatora mashoko mumuromo wangu kuti zvinhu zvinonyadzisa asi zvinonyadzisa zvacho ndo patazongosiyana ipapo isusu mukatarisa nyika yedu yezimbabwe takawana kuzvitonga muna 1980 mushure mekunge vanhu vatema vati tiri kudzvinyiriwa nevarungu muna 1980 pakava nekupembera kukuru kuti rusununguko rwataida rwuya taruona asi rekuda kweuori hwehurumende yezanupf corruption hurumende yakatadza kupa vanhu atinoti mapublic goods kupa maservices to the nation vanhu vakatanga kuchizhamba kuti aiwa makonewa saka hurumende panzvimbo yekuti ipe mwana bota mwana ari kuti ndachema ndine nzara yakatora chipeneti kwaakutanga kuvhara muromo ndokunyararidza mwana kwavari kuita saka masanctions aya anonyadzisa pakuti hatifaniri kunge tiri kuti vatema tinobata vamwe vatema kunga tsvina zviri kuitika munyika ine yezimbabwe
vamugwadi munotiine mashoko ava maguru
zvinonyadzisa kunyanya pane mashoko ose avataura ndechekuti munguva ino mwana wese ari pasi pezimbabwe kusanganisa nyika dzese dziri muno musadhaki nedzimwe dzese dziri muno muafrica nevamwe vari kunzwa vakaita sana china nanarussia vanotimira nenyika yezimbabwe kuti zvirango zveupfumi zvibviswe munyika iyi nekuti vana ava havana mhaka nyika ingaitiwo mukana nomutungamiriri wayo uripo vamunangagwa kuti izame zvainokwanisa kuti nyika iyi ibudirire iyachivhevision 27 asi unowana munhu wakaita sava maguhu mukore uno in 21st century munhu achishama muromo wepazasi nepamusoro kuti haiwa nyika ino iri kupiwa zvirango nokuda kwezvikodzero dzevanhu mubvunzo wandingada kubvunza ndewokuti kodzero dzevanhu dzinodarika kuti vanhu vapiwe ivhu ravo ivhu ndo rinova ratakadzorerwa mugore ra2000 ndo pakateverwa zvirango zveupfumi kodzero dzevanhu dzavari kutaura vamaguhu dzavanotaura kuti dzakatyorwa ndidzo here dzokuti vanhu vakapiwa ivhu ndo dzavari kutaura hese kodzero dzevanhu
vamaguhu tinoona kuti zimbabwe iri pamusoro zvakare kugwaro rabudiswa neboka restate department kuamerica panyaya dzekutyora kwekodzero dzevanhu zvii zvamungataura
ichokwadi kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa saka vamugwadi zvamuri kushuvira vamwe izvi munofanira kumbozvibvunza kuti dai murini dai manga musiri mupozisheni yaminayo muzanupf mainzwa sei
vamugwadi munoti ine nyaya yekunzi zimbabwe iri pamusoro panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu
hazvina zvazvinoreva regai ndimbotanga ndatsindura vamaguhu kuti dai vamaguhu vachitaura sematauro avari kuita iwavo vachiti munonzwa sei kana muchida kuita kuratidzira kwenyu muchirambidzwa nehurumende vamugwadi munonzwa sei ndisati ndavataura zvandinonzwa ini ndandichida kuvabvunza kuti dai varivo ivo vamaguhu varivo vamunangagwa nehurumende yezanupf ivo voisirwa zvirango zveupfumi zviripo izvi vanzwa sei ivo varivo mutungamiriri ndo mubvunzo yandinoda
kuzopindura ipapo vamunangagwa vanoziva kuti vari kupresida obva hurumende yakaora nenyaya yecorruption nyika ino yaparadzwa necommand agriculture saka ndaisunga mbavha ndoita amnesty ndobuditsa vanhu kuchikurubhi and create space totora mbavha chaidzo dzaparadza nyika inoyi we throw them in prison inoita example kune dzichazova mbavha
avanga vari mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu vachitaura vari parunhare kwamutare nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kumukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunhare muharare nestudio 7 Zimbabwe Football Association kana kuti ZIFA yaudza paramende kuti iri kunamata kuti mutambo weZimbabwe neAlgeria weConfederation of Africa Football kana kuti CAF uyo unotarisirwa kutambwa kuSouth Africa mushure mekunge nhandare dzemunyika dzanzi hadzikodziri kutambirwa nhabvu uchambomiswa nekuda kwechirwere checoronavirus izvo chapararira pasi rose kusanganisira muSouth Africa neAlgeria. ZIFA inoti kana izvi zvikaitika zvinopa Zimbabwe mukana wekugadzirisa nhandare yadzo uye mutambo uyu unogona kuzotambirwa muZimbabwe. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Achipa umbo kukomiti nuna nezemtambo, pamsoro pe mamiru wakaita nandare zemuno, mutunga miriwe zifa wa Felton Kamambo, vati jitevra jisungo chekaf, vaka turadano rekuti mutambo uyu, utambirwe ku South Africa, vati kunyange azvaida kuti mutambo uyu utambirwe kunandare ye Orlando, izva zvichaita uye vave kutarisira kuti mutambo uyu, utambirwe kunandare ye Dobsonville ku Soweto, asi vati hapana chibvumirano chati chaitwa kuti vashandise nandare iyi, uye vati nhume dzavo dziri kusangana ne South African Football Association, hurumende yeSouth Africa, pamwe nevamiriri vemuzinda wemumiriri weZimbabwe muSouth Africa kuti vagadzirise nyaya iyi. Vati kana vakatadza kuwana nandare kuSouth Africa, vachatsvaga nandare kuZambia, asi vati nokuda kwechirwere checoronavirus icho chatove kuSouth Africa neAlgeria, vanovimba kuti mutambo uyu uchaendeswa mberi. Vanoona nezvemari muzifa vaFilimon Machana vati vakatonyorera kuhurumende neCAF vachikumbira kuti mutambo uyu uendeswe mberi. We have a Kamirira Minduro.
So wrote again, another follow-up letter to CAF said, so far our government had banned travel for civil servants and senior government officials. It's not safe.
Takanyora tsamba kukaf, tichivaudza kuti hurumende yedu yakatorambidza vashandi vayo kufamba nekuda kwecoronavirus. Uye hazvishamisikana ikarambidzawo timu yedu yebhora. Saka kana mutambo uyu ukaendeswa mberi, zvinopa CAF mukana wekuuya kuzoongorora nhandare dzedu zvekare. Nhandare idzi dziri kugadziriswa uye tinofunga kuti kana izvi zvikaitwa, mutambo uyu unozotambirwawo muno.
Vati kana mutambo uyu ukaendeswa mberi, zvinopa mukana wekuti nhandare dzemuZimbabwe dzeBarber Fields neNational Sports Stadium dzigadzirwe uye mutambo uyu unozotambirwa muno. Vatiwo kunyange mutambo wekuSouth Africa ukabudirira, Zimbabwe haisi kuda kuenda kuAlgeria uye yakatonyorera CAF ichiti Algeria inofanirawo kutambira kunyika isina coronavirus. Chirwere ichi chatouraya munhu mumwe muAlgeria. Vakuru vezifa vazivisawo kuti kusvika pari zvino, mutambo weZimbabwe neAlgeria hausati wava kushambadzwa nekuti South African Football Association yakamirira kunzwa kubva kuhurumende yayo kuti Algeria yacho ichabvumizwa kupinda muSouth Africa here, sezvo nyika zhinji dzave kurambidza vanhu vanobva kunyika dzine coronavirus kupinda munyika madzo. Vakamambo vatiwo pane vatambi vasere vanotambira mhiri kwemakungwa vakatozivisa kuti havakwanisi kuzotambira maWarriors nekuda kwecoronavirus. Vakamambo vati vane budget rezviuru zana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica pamutambo weAlgeria, asi kana mutambo uyu ukatambirwa kuSouth Africa vanenge vave kuda zviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica. Mumiriri weHighfield East vaEric Muraive MDC vati zifa inofanira kutoramba zvachose sekutamba neAlgeria, vachiti utano hwemaWarriors wakakosha kudarika nhabvu. Vakamambo vaudzawo paramende kuti zifa haina rubatsiro rwemari rwairi kuwana kubva kuhurumende, nekudaro gore rino pamitambo yese yemanational teams inotambirwa munyika dzemusadic vatambi vanenge vachifamba nemabhazi. Sachigaro wekomiti yezvemutambo vaMathias Tongofa vaudza zifa kuti inofanira kushanda nekomiti yavo, vachiti dai vakaziva matambudziko ezifa kare vangadai vakaibatsira pane zvakawanda kusanganisira kutsvaga mari yekugadzirisa nhandare kuti mitambo yeCAF itambirwe munyika. Asi kunyange zifa ichitarisira kuti mutambo wayo neAlgeria uchaendeswa mberi, CAF yazivisa nhasi kuti mitambo yayo yese iri kuenderera mberi. Yati yakasununguka kuti mitambo iyi itambirwe munhandare dzisina vanhu nekuda kwecoronavirus. Dzimwe nyika dzakaita seMadagascar neKenya dzatorambidza vatambi vadzo kuenda kune dzimwe nyika nekuda kwecoronavirus. Kusvika pari zvino, coronavirus yabata vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi maviri nekuuraya vanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matanhatu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa gwaro reAmerica panyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika pamwe nenyaya yezvirango. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano reZCTU rinochema-chema kuti musangano wanhasi weTripartite Negotiating Forum wakanzurwa isina kusumwa. Asi hurumende inoti musangano uyu hauna kubudirira nekuti sachigaro wawo anga asipo. Mutambi wenhabvu akaita mukurumbira munyika, Barry Ducker, anoshaya. Tabatashwa kumagume chirongwa chedu anokuone kai. Ndini Jonga Kandemi rendri mu Washington DC. Ndi kusiyami na Chris Gande.
Soko isika tisenda baku vi.